Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 21, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawane, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kodzero dzavanhu dzokutaura zvinovanetsa, kodzero dzavanhu dzokuti vangakurwa, kodzero dzokupopota nokuda kufoseredza kuchinja zvinhu nokudemonstrate omatitu dzaakuvhiringwa zvekare nehurumende, asi vanhu vachingodawo kungoziva kuti zvamakati zvinotinakira, zvinotinakira pasi.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mamiriro akaita zveupfumi ari kukonzera hurumende kutyora kodzero dzevanhu.
Hurumende ngaizive kuti kuchema kwatita, kuchema kwasibhuru 7 ndokwatitisa pano. Hatisi pandukira hurumende, hatisi kuti pane ari kutituma tikungotaura zvichemo zvedu sezvazviri tichingaraurudziri kana kuti tifanika tikuwedzera ipapo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro dzichange dzichienda kubasa mazuva maviri pasvondo kutanga nhasi. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mamiriro ezveupfumi hwenyika ave kukonzera hurumende kuti ityore kodzero dzevanhu zvakanyanya. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio vanoti hurumende yava kutyora kodzero dzevanhu nekuti haina mhinduro pane zviri kuitika sezvo iyo yapererwa nemazano.
Chandiri kunatsokuonesesa kutambura kwavanhu nenyaya dzezveupfumi zvinoita kuti vashayiwe kana chokudya chaicho kana chokuisa vana kuchikoro namabasa ari kushayikwa nokukwira kuri kuita zvinhu nokuzoshayikwa kwemari yacho zvekare vari pamabasa vacho havasi kuwedzerwa mari. Vanhu vari kufa muzvipatara nokuti madhokotera namanesi vari kuti vese hatichakwanisi kuenda kubasa. Saka ndichandiri kunyanya kuona kutambudzika kwomwana womu kworuzhinji rwavana vomuZimbabwe nenyaya dzezveupfumi nechokuhurumende uku vari kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichanaka, sungai mabhande enyu. Asi hurumende isinganatsi kuona kuti vanhu havasisina zvivuno zvokusunga mabhande ewayo, havasisina chauviri chokuti voita sei, vodyei, zvakadzi zvacho zvichanaka nehurumende pakupera kwegore, zvichanaka rini kana peturo ichingonzi yakwira, dhiziri richingonzi rakwira, zvinhuwo zvomuzvitoro izvi zvowedzerwa. Kana ari mafizi aya vhiki rapera chairo chairo takatowedzererwa fizi kuvana vokuZimbabwe kumabhoarding uku 1300 kuti kana muchida kuti vachipedza temu vachiri pano nevanonyora bvunzo chiwedzerai fizi yakati. Ko ruzhinji rweZimbabwe rwoiwanepi mari iyoyo? Hurumende zvairi kungorega zvinhu zvichikwidzwa.
Mataura kuti hurumende inoramba ichingoti zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichanaka. Imimi sokuona kwenyu chavari kutadza chii?
Hurumende iri kunatsokutadza chaizvo chaizvo kutasanudza kana kuenzanisa kukwira kwakukwidza kwavanoita zvinhu kunaana peturo izvi nemihoro yavanhu. Ipapa pandizvi pavanoti vakwidza mapeturo, vakwidza dhiziri, varenge vasingatarisiri here kuti vomuzvitoro vakwidzawo zvinhu zvavo? Handiti ivo kana vachitarisira kuti vomuzvitoro vachakwidzawo zvinhu zvavo nokuti makosti okuoparita anenge akwiravo, ivowo hurumendevo kuvashandi vayo ngaichiwedzerawo kachi mihoro yavanhu iindirane nokudhura kune kwaita zvinhu, mihoro yavanhu iindirane nokukwidza kwavanenge vaita zvinhu.
Imimi kana makatarisa, chimwe chamunofunga kuti chingakanganiswa nenyaya yekumira kwakaita nyaya dzeupfumi chii?
Chinonyanya kukanganiswa nenyaya dzeupfumi izvi inyaya yekodzero dzavanhu. nokuti vanhu vanokodzero dzokupopota kana vaona zvisingavanakiri dzokushorana kana kushora hurumende pamwe nekodzero dzokudemonstrate. Asi zvataa kuzoona ndezvokuti kodzero idzodzo dzava kuvhiringwa namapurisa anenge waakuita sokuti pachivanhu totiisa nechivoko chegudo kuti wangokanganisa ngaarobwe zviro ndizviro pano. Uyo waizviitira zvaanoitawo mustriti wakabatwa akarobwa akazondofa, vamwe vakasungwa vakadai. Saka toona kuti kodzero dzavanhu dzokutaura zvinovanetsa, kodzero dzavanhu dzokuti vangavave kodzero dzokupopota dzaakuvhiringwa zvekare nehurumende. Asi vanhu vachingodawo kungoziva kuti zvamakati zvinotinakira, zvinotinakira papi. Saka ndinoona sokuti hurumende nemapurisa ayo yaakuita chivoko chegudo chiya chekungoti kungorova apa nokungosunga nokungoita nokungovhiringa izwi ravanhu. Tinodawo kuti vanhu vakwanise kutaura zvinovanetsa, vakwanisewo kusuggesta masolutioni avo.
Saka kana makatarisa Professor Masocha, zvoitwa sei? Chii chamunoona chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvipinduke izvi?
Mavonero andinoita apa ndokuti kunyanya kuhurumende chaizvo ngainzwe izwi romunhu uri zasi zasi kuvarombo ava vasina chavanowana. Ngavanzwe izwi ravo, ngavavonevo kuti vavabetsera nenzira dzipi. Nokuti zviri kuitika apa ndezvokuti hurumende inenge yaakuita sokuti haina hanya kana ichikwidza zvinhu, ichikwidza vana peturo zvinhu zvomumashopu zvichikwira, hanya yayo nomunhu wapasi pasi hatiioni. Vadi kumboisawo zheve yavo kuvanhu vapasi apa, vanzwe mazano avanhu vapasi apa.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kubasa kutanga nhasi nekuda kwekuomerwa nekushaya chekufambisa. Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuwana zvinodiwa nemunhu zuva nezuva nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu, asi mihoro yavo iri pasi. VaMajongwe vanoti vakatonyora tsamba kuna sachigaro wePublic Service Commission vachimuzivisa nezvamatambudziko evarairidzi. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichienda kubasa mazuva maviri pasvondo kutanga nhasi. Vanotivo vakazivisa hurumende kuti varairidzi havachakwanisa kuramba vachipfeka mbatya dzinodiwa kuti vange vari pabasa nekuda kwekuti havachakwanisa kutenga mbatya dzebasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMajongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Mazuva esaya tanga tichingotaura nyaya yekuti vashandi vedu vePTZ kana vashandi vehurumende maSiguru 7 vanoda basa zvakanyanya, vanoda nyika yavo, asi chiripo ndechekuti vaakutadza kuenda kubasa. Saka tachitraya kuti zvese zvinguva ese zvinzwisiswe kwanisa kutipo mari yeinterbank rate inoita kuti zvinhu zvirerukire murairidzi. Nekuti murairidzi iyeye pasoro paanodzidzisa haachagoni kuendesa mwana wake kuti adzidze ipapo, haagoni kuzvipekedza, haagoni kuzvibhadharira rent. Saka isu tatingotaura tichichema nehurumende kuti dai hurumende yazivawo kuti vashandi vayo ava vanoda nyika yavo. Saka chiripo ndichotaura kuti mari yatinotambira iyi inokwanisa kuti murairidzi auye kubasa mazuva maviri pasvondo. Chikuru chiri chekuti hakusi kuti hatisi kuda kushandaba, kushanda tiri kuda, asi ipuresha iri kubva kuvashandi vacho. Nekuti zvokwadi zvokwadi tikatadza kutaura zvekutaurwa nevanhu vacho vanotinotungamirira tinenge tapewo mhandu. Nekuti vashandi vaibuda pachena kuti kana hembe dzekuti tikwanise kupfeka kuti tiende kubasa hatichakwanisi kudzitenga. Kureva izvo kuti pakatya tava incapacitated, kutransport tiri incapacitated, kuzvibhadharira rent tiri incapacitated, kuchengeta mhuri dzedu tiri incapacitated. Saka tangoti aiwa hurumende ngaizive kuti kuchema kwaticha, kuchema kwaSiguru 7 ndokwatisisa pano. Hatisi kupandukira hurumende, hatisi kuti pane ari kutituma, tiri kungotaura zvichemo zvedu sezvazviri tisingarauridziri kana kuti pane chatikuwedzera ipapo.
Pane zvitsva here pamashoko enyu yekuti hamuchakwanisa kuenda kumabasa aya? Tichiona kuti munenge makatogara kare, nhengo dzenyu dzisiri kukwanisa kuenda kumabasa.
Pane zvitsva nepamusana pekuti mazuva ese ka chinhu chese chinotaurwa. Kana ndikaramba ndingodzokorora kuti kumusha kwangu kure, mangwana ndoyoti kumusha kure, Hazilo kuti kwa hapa duze ni kuti ndakari kutawara ni zilo na kwa chinga. Point is ganyande tingo dokora the same point. Nekutie nezi chaecha deti nyua ni patamba yedu. Tawa ujaswa kare tisinga kiti zinga zizi kuti. Tae urumende ya mzisa oza kiri kutawara. Nekuti pame nikoti wakere ozi chemo zedu. Nepo mchana kukuri kikuru nese kuti. Wano tipa kutawa chishona mwana zinga chepa no fila mbele. Hazilo ka naka chema ni zulu na haka chema ni kuti da chema ni zulu. Angira ba chema na kutu chema kwa chema. Kuranza marwazo sefa ziri. Iye zunezi kuchema kwa kita. Kuruwazi wako ya kuramba kuchewe zira. Kaka tukuti waka kuchami zika. Kana wakaona. System yawe ya oru mwa tira ya yakanaka. Ya kutaza kupangisha na sakanaka. Ndongo ya kuni rama exam ZNA. Ndongo ya kuni makama exam. Kutawala kwa kita kwa chukuranda kungori defend. Ongo tuku zira kuti. Mnikamunu wanashire mba. Warukita warukita ende urumende liko ya ignore. Asicho kwa lina nise kuti. Hatina chana mbicha kanyara kuti imba yiku bila paneli doya ikinuwa. Yedu ya kubila o. Kana watu kona kuyo wa zimura. Nga wawo wa zimura. Mwuri zichema zetu zichema zwana ya Zimbabwe. Kiriba ana ya Zimbabwe. Tuna usandra nika edu. Yende satuwa mba tita ura zunu zirikliye. Yende tungo kumbira tu urumende. Nga ike ilo zichema zwana wa.
Tisa nangu reipa msorope urongo wanyina. Kutunona kutu mtsamba menyu mwuri kuti imi kutanga mvuro. Nengo zenyi zinenge zisa kwa nisakenda kumabasa.
Soko wadu ndese kuti. Pane vanga vachitaura ivo kuti ngatirege kuenda kubasa zvachose. Tikazova tikazata tikaita struggle kuti ngatiende kubasa zvachose. Tinenge taita enda hurumende yagara iri hurumende yakabata demo iri kuda kutotema vanhu. Saka tazoita resolution yekuti no, tinoenda kubasa mazuva maviri kureva kuti hapana 5 days chaiko iri continuous. Yekuti hurumende ukaedza kuenda kubasa for 5 days usina good cause vanokudzinga basa.
Asi vamajongwe hakusi kuisa nengo dzenyu mumukanwa mamupere here nekuti vanenge vachirovha mabasa vanenge vaakuzopanishwa vari vega.
Magara matotaura kuti ndimupere kureva izvoti even dai atina zvaaita dere raritangomudya. Saka pata kuti ngatimbomirirewo zvichemo zvevashandi. Nyika ino ngatitaurirane chokwadi. Hatiri kumbota hurumende, hatiri kuda kubvisa hurumende. Tiri kuti ngavabhadhare mari inoita kuti tikwanise kushandira nyika chete chete.
Munyori we Progressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vari parunare muHarare. Sangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti ratambira gwaro kubva kuhurumende iri mhinduro kune zvavakataura masvondo mashoma apfuura apo sangano iri rakati sarudzo nemapato ezvematongerwo enyika zvimbomiswa kwemakore manomwe vanhu vapiwe mukana wekuronga gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Mutauriri wesangano iri Reverend Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisati raita musangano wekuzeya zviri mugwaro iri asi vachiti hurumende inoti zvese zvainoita zvinofanirwa kuve mugwara rebumbiro remutemo wenyika.
Sangano redu harisati rasangana kuti riongorore mhinduro iyi. Tinotarisira kuti pamazuva anotevera iwawo harichagara pasi ro tarisisa kuti minduro iyi inoti kudii, ndezvipi zvinoshandika nayo, ndezvipi zvisingashandiki nayo, tigotarisa nzira inotevera mberi kuti ma steps edu ekumberi akamira sei.
Kunze kwegwaro iri, pane zvimwe here zvamakambonzwa zvichibva kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Kwete hatina vahwande. Tsamba iyo yatagamuchira ndiyo minduro yezvatanga kanga tanyora. Saka hapana imwe minduro yatanga titarisira, ndiyo minduro yatichashandisa kuti tione gwara redu rinotevera.
Zvinodiwa neve makereke zvamakataura zvinhu zvikuru zvakakomba chose zvinogozhera vamwe vanhu. Handisi kuziva Dr. Mutata, pane mamwe masangano here auya kwamurivo achikurudzira zvamakataura kuti mubatane pamwe chete panyaya izvese zvamakataura kusanganisa kumbomisa kwesarudzo nezvematongero zvemapato ematongero enyika?
Wangu wandeta kawa na vatungamiri vemasangano akati wandei vari kuti maonero edu vanomanzwisisa uye vanofunga kuti anofanira kuti atsigigwe. Vamwe vanotaura pamusoro penyaya yemamwe ma adjustments angada kuitwa. Vamwe vari kuproposa kuti muonero uyu kana yanga iri pfungwa yagamuchirika yaigona kupatsanugwa ikaitwa zvikamu nezvikamu, chikamu chokutanga chikaita chemakore matatu, panopera makore matatu poongorogwa kuti tava papi vanhu vozofunga kuti tinofanira kuenda mberi nemaelections here kana kuti maelections anga postponewa. But vavariro yedu iko zvino ndeyekuti isu tidzokere kune vakatituma kumasangano edu tivazivise kuti ndiwo mhinduro dzatakawana, uyezve kuti ivo vatipe gwara rokuti tinofanira kupfuura mberi tichienda kupi. Vatungamiri vemakereke edu ari pasi peZimbabwe Heads of Christian Denominations anofanira kuti asangane vagotipa gwara rokuti mundangaro yotogwa uchienda kupi.
Reverend Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuti kutanga nhasi nemuvhuro manheru na7pm kusvika musi wechishanu tichange tichizeya nyaya dzezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. Zvirango izvi zvinorevei chaizvo? Zviri kukonzera matambudziko api kunyika? Vakuru ava vakatemerwa zvirango zvaita sei chaizvo? Zvii zvinofanira kuitwa kuti zvirango izvi zvibviswe? Teererai hurukuro dzatine tichiita nevatungamiri vehurumende vanopikisa, vemasangano akazvimirira oga nemiwo zvizvarwa zveZimbabwe. Musakanganwe kuteerera nyaya yezvirango iyi paStudio 7 patinotema tisina divi ratinorerekera.
Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokushayika kwatafadzwa Hilton Tamangani ari muusungwa. MuDaily News mekare mamirioni nemamirioni evana muZimbabwe vanonzi vane chirwere chekushaya zvekudya zvinovaka muviri kana kuti malnutrition. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pevarairidzi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanoti vachashanda mazuva maviri pasvondo. MuNewZimbabwe.com makare ine nyaya inoti nzou dzauraya vanhu makumi maviri kubva kutanga kwegore rino. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Chikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka seko paStudio 7 ini joindwa lesmati ainidronza kubatikana stereki nekurohwa kunoitwa vanhu nemapurisa kunyanya uyu mutape wenhauyo yarohwa yemanjimanji apa. Izvo zvimwe zvinondibata ende zvinondirwadza zvichinipa hasha. Saka handizivi kuti mutemo muZimbabwe unobvumidza kuti mupurisa ane mvumo yekungorova munhu zvaanoda pamadiro kungorova munhu nje. Nekuti isu kunoku South Africa kunoku ndozva kuti mupurisa ka haabvumidzi kurova munhu zvisina kana nereason. Saka handizivi muZimbabwe mutemo urimo here? Zvinobvumidza kuti mupurisa anokorova munhu pamadiro kana kuti ndiwo mutemo wacho urimo ka ngavatiro pagadzirisa ipapo munhu arohwe.
Pamusoro yemakadii zvese. Toziva kuti hazvisi nyore kuzviita asi inini Studio 7 tinoda kuti mutibatsirewo kuti tidemonstrate nyika yega yega ine muZimbabwe akamirira MDC achimirira MDC kuti taneta nayo ZANU-PF. Kana muchitibatsirawo tokumbira kuti mutibatsire kuti tanzwa nenhamo muno munyika dzisiri dzedu.
Aha, mweya Tikombore kuZimbabwe tumira mweya. Tikombore yova tuma mweya. Tikombore yova tuma mweya. Tikomborere izvombada nyasha dzamwari kuti mwari dei wapindira zvakaoma zvingambaita kuti uya muone munangagwa nenjero dzakakwana dzekuti vanhu vari kutambura munyika munyika mune crisis munhu akundotenge ndege inodhure kudaro nemhuri yakwe yekuti ungofambe kuende kubve Harare kusvike kuburawayo onakirwa achibike makumbo emombe arimo kwati uya muone baba akakwana vanhu vachifa muzvipatara umweni womubaya zvemuchipatara kuvhare information kuti isabuda. Ko madi enyu machitaure chikonzero chacho chaite kuti wairwara ngedambudziko rei vanga vakapinda muchipatara kuti imi musaziva nemhosva pakumubata kwamakaita makamuvharira sadhikoyo chemachema wayo chiti kwai toda kuchemere nyika dziri kunze kuti kwai masanctions abviswa vanoda kumbostrike varipi ivo muzimbabwe wacho musikatenderwi kuti vanhu vastrike vachikumbire kodzero dzavo komanaka ndosaka ndati Jehovha tuma mweya kuti gomborere. Yova tuma wo mweya, tikomborere. Yova tuma mweya.
Makadi makadi, pano pa Studio 7, ana mukoma Jonga, ana kumatananoka wande, nevamwe vese vashamarari. Awa ndirikutaurawo zvangu, tinoitwa Simba Rashe, ndinotaura ndiri kuno South Africa, Ferdinand King. Ndinotaura chokwadi. Vamunangagwa ngavabude muofisi ngavachisiya basa ZANU-PF hatina chatinotarisira chakanaka chatingaitigwe nezanupf chavakataura kuti zvinhu zvazodai zvazodai zvotadza kuzonaka hatina chatinoda kubva kuZANU-PF yakati kuvhoronga kare hama dzedu dzakawanda dzikafana kuda kweZANU-PF iyeye haina hatina chakatarisira chakanaka chatinowana kuZANU-PF nangokuti vamunangagwa ngavasiye basa kawasire chamisa atonge tione zvimwe zvinhu zvinyowani kwete zvavo zveZANU-PF zvoda kuuraya nyika ndatenda hangu.
Makadi makadi pa Studio 7 mese ana mukoma Jonga kandimire nana Goodwin Aramba and the likes. Nyangu ndi president wedu vamunangagwa. Vamunangagwa kudini vaikwanisa kusiya vochimutichi nekuti chinenge chavaremera. Dino vaikwanisa kutoonawo bhuzi. It's useless when we look at our intervention and our vision forward. Because zvinhu zvacho zvinoda kuti zvioneke. Vachazoita mafirst class acho ndevapi, vachazoita masecond class acho ndevapi, kana zvoti munhu akangogara hake, saka togara here kuti tiwane mari yacho. So it's useless. Dai vaiona zvavangatiitira nekuti tabarwadziwa. Tabarwadziwa zvedu, zvimwe tingataura tasi tarwadziwa. Vanoita zvekungotenderera kuRussia vaenda kuJapan, vaenda kuNew York, Brooklyn, what hazvibatsiri kana nyika chitambura. So deno vaiona zvaangaita kuti tiraramewo beta. We wish a better life.
Mangwanani wakanaka vashamari weStudio 7. Ini ndinoitwa mukoma David Nduna. Ndiri kutaura ngepamusana pavamadhuku vanongoda kungomirira zvinhu zvisina nemasturo. Vamadhuku vanoda kuzviedzenga munhu akangwara maningi stereki asikanoe nesaizi yavo yemabhurugwa ava anokwana masaizi 28 musharuka wamunhu. Vamadhuku ava havazvioni chavanongofirira kudongo kuti vana vezimbabwe vangotambura chete chete. Havazvioni kuti vana munyika vamwe vakamira vakashata. So vana Thokozani Kupe vanouya vakuda kurwirira vakuda kude zvigaro zvekuda kudyidzana neZANU-PF mukati umu. Ngavadyidzane neZANU-PF dzavo kwete kuyengodo zvekuda kungomirira kuda kuti kwaya ndokutonge MDC. Muzimbabwe hatifita vatongi ngeanhu achikadzi isusu. Tingatovapinze muzvigaro zvimwe zvinoita kuti vakadzi vaonawo zvisichisimba vavari imwe nomumwe kwete kuti kwai vaThokozani Kupa vangatungamirira MDC. Hazviiti, havadivi nevanhu vaThokozani Kupa. Plus naye iye madhuku ngaasiyana nemhaka dzekuda kuoneni kumiririzika kuda kuzikwai ndiri gweta Henry Muzvinafundo wechii chacho ipapo apapo. Tatenda mukoma tanonoka hwande.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana nemasoja matatu vakafa mushure mokurwisana kwakaitika pakati pemauto eIndia nePakistan pamuganhu wenyika mbiri idzi, asi zvinofungidzirwa kuti kwakafa vanhu vanopfuura vari kutaurwa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Svondo rapera, mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakazivisa kuti musangano weG7 wegore rinouya uchaitirwa pahotera yavo yeTrump National Doral. Izvi zvakashorwa zvikuru neruzhinji rwevanhu, kusanganisa vakuru vebato ravo reRepublican Party. Nezuro vaTrump vakanyura paTwitter yavo vachiti musangano uyu hauchazoitirwa pahotera yavo. Vari kupomera mhosva kuvatori venhau neDemocratic Party mukukonzera kuti musangano weG7 usaitirwa pahotera yavo. VaTrump vanoti vaifunga kuti vari kuitira nyika yavo yeAmerica chinhu chikuru pakushandisa hotera yavo kuitira musangano mukuru uyu vasina mari yavanowana pazviri. Paul Matavire nekambo kake Tanga Wandida kana kuti Love First. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.